Vachitaura pamusika wemabhuku nhasi mumwe munyori wechidiki Farai Mungoshi anoti vanyori vemazuva ano vakasiyana nevakare nekuda kwekuti vanenge vachitandanisana nezvinhu zvinopa mari nekukurumidza kuti vagutse mhuri dzavo. Farai dangwe remunyori ane mukurumbira Charles Mungoshi naJoseph Mungoshi. Farai anoti nekuda kwehupfumi husina kumira zvakanaka munyika, vakawanda vechidiki vanobviswa pfungwa dzavo mukunyora vachishandira kurarama.
Ari kufunga Maxine ari kugaya kuti ndinowana kupichingwa. Mabasics, but anodistracta vanhu, mabasics. Andamuka Maxine ndichizvipamba, ndikuzviti I'm an artist. Artist wacho nazvo ndiri ndikuona mari iri kudzoka through mabhuku. That much and kudini andziona.
Farai uyo akanyorawo bhuku rake rakawana mubairo rinonzi Behind the Hole Everywhere anoti kubuda kwakaita nyika mubatanidzwa wenyika weCommonwealth kwakakonzera kuti vanyori vasapinde mumakwikwi enyika dziri mumubatanidzwa uyu. Farai anoti nguva yakare vanyori vemunyika vane tsama vanosanganisira baba vake Chenjerai Hove naMutsai Murizimunya vakawana mibayiro yeCommonwealth.
Kuda kwatakaita muCommonwealth ka, I think zvinocontributa izvovo. Mabhuku aya kudhara wada kunyatsosa vana mawriters aenda kunzi vati aenda kwanhii this country. Zvaanzi zvakabatana nechi neCommonwealth. Every time vane bhuku rekuZimbabwe raiwina Commonwealth. Saka wakati Commonwealth unobva wati dayoti how many countries are in the Commonwealth. Kuti unyatsorova internationally it's not easy.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori wechidiki Elisha July uyo anonyora mabhuku ezvidzidzo zveeconomics zverugwaro rwechina. July anoti kuti munyori abudirire munyaya dzekunyora anofanirwa kuendesa zvinyorwa zvake kune dzimwe nyika sezvaiitwa nevanyori vakare.
Fiction books are there kuti anyway under the sun that book can be read. So for those that are writing my books are very academic, I think going international is the only viable route. Nofa ngo ropa level yekuti you can compete internationally.
Zvimunya anoti kutengeswa kwemabhuku kunze kwenyika kunobhadhara sezvo iye akatanga kukwira ndege nekuwana mari yekuvaka imba nekuda kwemabhuku ake netembo ayo akawana mubayiro weCommonwealth.
Ndakabhururuswa pasi rese neminhenga yetembo nemapapiro etembo ndikaenda Colombia, United States, New York, California, Washington, kuEngland, kuEdinburgh, kuFrance, kuLondon, kuItaly, kuIndia muno makare kuAfrica muno.
July anoti vanyori vakaita sezvaakaita vanonyora mabhuku ezvidzidzo zvemuzvikoro vane mukana wekuwana vanotenga mabhuku avo kudarika vanonyora ngano. Vanyori vechidiki vanoti manyepo kuti ivo vari kutadza kunyora zvine unyanzvi sevanyori vakare vachiti mazuva ano vanonyora nekuburitsa zvinyorwa zvavo pamadandemutande kudarika zvinyorwa zvinobatika. Vanyori vechidiki ava vanoti vakaona zviri nyore uye zvisingavadhurire kunyora kudhindisa pamwe nekuzvitengesera mabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Aka Chigoriwa.